nyazeuori dziri kutaurika idzi dzatotovesa nehana chaizvovo isati giriwe enhabvumika nekuti taitambofunga kuti zvapera akusinyasoenda tinotanga kuira chikwata chedu chemaorians saka izvi zvatikatyamadza tikuita kunge tiri kurota kunge tichangonzwa kuti aiwa chimukai kurota kuya kwapera zvatirovesa hana
semaziviro enyu zviri kunzi chii chaizvo chiri kuitika
kunyatsotinetsei mabudiro ayaita asi semaziviro angu zvamazwano asanyatsozivikanwa nekuoma kwakaita zvinhu munyika pamwe chokwadi pamwe nhema zvekuti apa tangochimira kuti tinyatsoona kuti zvinobuda zvakamira sei
pane zvamanzwa zvamboburitswa here nesangano rezifa nekuti nhasi vaita ivo press conference vachitaura kuti zvinhu zvakamira sei
hongu tanzwa mukuru wedu wezifa president Dr. Philip Chiangwa vachitaura ivo kuti vane umbowo hwakakurisa chaihwo hunotodarika umbowo hwanga uripo panguva yeasia kwedu nekuti pavanhu vari kunzi vanga vaida kutengesa mitambo avo pabuda munin'ina wemukomana akamboita basa iri ari kusevha muchitokiti pari zvino kumhiri kwemakungwa ikoko kusingapore
ndianani vadomwa kuti vari munyaya iyoyi yehori
pavanhu vadomwa pane chikomana ebraita sina uyo icho chaacha board member kuzifa poita mai Henrietta Rushwaya poita Nation Dube pane vamwewo vasati vadomwa ane mazita vari kunzi varipo vachiri kumbochengetedzwa asi ava ndo vanyatsodomwa naiye angari ring leader wacho munin'ina wemukomana ari mutirongo pari zvino
imi munoona izvi zvichirevei kunyaya yemitambo munyika
chiitiko ichi tinosiririsa chaizvo takatarisa mamiriro anga akuita mitambo iri yenhabvu munyika tanga tabepura taakufara taatamboona mweya wanga wanaka wanga waunzwa nenew zifa bhodhi ranga rapinda iri